Chido chinonzi Rhodes Scholarship. Mubairo wakakura chaizo. Mubairo mukuru pasi rese. Wakatanga muna 1903. So pasi rese, ma Americans, ma Europeans, ma Chinese, ma Indians and Africans. Vano apply scholarship yoyo. Vaiwana vaona mukana kunofunda pa Oxford. Saka nezuro takati chita sarudzo muZimbabwe. Asi chikuru chatirikutsvaga munhu anogona chikoro uyezve ari tichikwanisa kuita mutungamiri uyezve achiita basa mukati meruzhinji uye anoti pachirungu munhu ari well-rounded mwana akangwara uyezve ari mwana angangova mutungamiri pamberi yapo saka tasarudza mwana one chete gore rino anonzi Terence Muradzikwa anga ane 16 ma-A's pa-O level anga ane 25 points pa-A level ari kuHarvard ari kutadha degree economics abudirira kuita Rhodes Scholar achazoenda kuOxford gore rinouya ra2018
saka imi makakwanisa kuti munge muchibvunzurudza vanhu vangani kana kuti vangani vangavataurawo kuti vanoda kupinda muchirongwa ichi
mubayiro uyu unodiwa nevakawanda tatotanga nemaapplication atosvika kuma5000 todzika tosvika kuma2000 todzika toenda kuma200 tozosara ne9 saka iyo naivo vavo ndo vatakatarisa vakaro vana vanogona chaizvo vazhinji vavo vane anonzi ma15 points vane anonzi ma13 A's pao level vane ma5th class madegrees avo savana 9 vatanga tina vava vaigona chose asi tikutarisa zvekugona muchikoro nezvekugona kugara zvakanaka nevanhu nezvekugona kuita mutungamiri saka azokunda kuti abudirire ndeumwe chete anonzi Terence Muradzikwa asi vana vese vatanga tinavo pakomiti yedu vanga vari vana vari kugona chose vana vakasimba vane njere dzakapinza asi mumwe wavo chete yabudirira kuti azoenda kuOxford next year onoita degree ripamusoro rinonzi masters paOxford University mugore ra2018 muna September.